get it.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 6 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwere wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Chingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva gumi, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvinoda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomba.
Hachingati kunono vaiwa, kana makatarisa iya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatsokupa gwaro racho, netingati madetails acho kuti vanenge vadzo kwavada kutestwa futi vanozoiswa maquarantine, mukanyatsoongorora gwaro iro rinenge richitaura kuti awe minutes of health and child care, ndo anozonyatsokupa mamwe madetails acho, ndo zviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaiitwa here pari zvino, Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi, wariwo tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo, wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director edu netimu dzavo kuti vanofanira kubata vanhu zvakaita sei, vanofanira kuita sei, zvese izvozvo. Zvakare gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka ndizivi kuti kana vanhu vachitazi hatisati akuendeswawo maquarantine, kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here? Kana kuti tingangoona kuti haoni nichobelti zvikada pane zvino naira negwaro restatutory instrument vari kuendesa wakawanda kudzimba kuti waite self quarantine, wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here, kuitira kuti pawaya washomo anenge vachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge vachizovamaneja zvakanaka, nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyenya, nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira, saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo, angango ari kuquarantine ari kumba kwake ndaagare pamba pake ipapo, asafambisamba achiparadzira chirwere shure.
Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe, kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu, kana kuti 525, vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe, zvine makumi mana nematanhatu, kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana, zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 3,874,694, vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana, zvine makumi mana nemashanu, kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo, kana kuti post-mortem, chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vaDewa Mavhinga, avo vakashaya nemugovera vari kuSouth Africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza Studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana, shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana siyana akashanda pamwe chete navaMavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe vari kuchema-chema kushaya kwavaMavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavaMavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo, sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. VaMavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. VaMavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu VaMavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu, zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushayika kwavaMavhinga. Tinoona kuti dambudziko rirawira vanhu vakawanda rekushayika kwavaMavhinga. Tichaona musiyano weupenyu mushure mekunge vaMavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ngara chiitwa naVaMavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunga nongedza amungati makuru akaitwa navaMavhinga kana angachitwa navaMavhinga kuvana vemuchamhembe kuAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvo? Izvozvo vanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoedza zvose kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vaMavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemiti anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangoita sauti vaMavhinga vachabatsira kuti mapemiti arenyuwe, vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa vaMavhinga vanga vachizivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabaiwa.
Ndezvipo zvimwe zvamunorangarira nazvo vaMavhinga?
Hama vinga waiti ukavaona vakabata ma earphones avo waiti pamwe ndi journalist vachitaura nema journalist munhu anga ari kwese kwese vakabatana nevanhu vese tarasikirwa zvikurusa pana vamavinga
avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Repamusoro High Court nhasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hopo Chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchongi wedare repamusoro vajustice yavonga musitu vatura mutongo wekuti Chingono achafanira kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramajistrate amaivongai muchuchuti guuriro wekuti Chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa osende kweparutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa naChingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guuriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta aChingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga naChingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti Chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti Chingono akapara mhosva iyi paakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pasevedzerwa kuratidzira nesangano reJuly 31st Movement iro rinotungamirwa navaJacob Ngari Vhume. Rimwe remagweta aChingono vaDoug Coulthard vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
public violence. Dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yanga ichipomerwa Hopo Chingono. Takanga atasimudza nyaya mudare remajistrate kuti mhosva yanga achipomerwa haina musoro ikaraswa. Tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusitu wavirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kuraswa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakoltati vatiwo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vatiwo mutemo wakashandiswa mukupomera Chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vaNgari Vhume, mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe. Vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi gumi nemina mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. VaMabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatya madzwa kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonero atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina nematuro ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned kunational constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemutemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamo yekupura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva makumi mana nemashanu gore rapera zvitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya yamatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yamatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy, au vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T Freddy, vaziviswa nedare ra magistrate kuti kutongwa kwavo kuchatanga musi wandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau wezbc Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kufurefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T Freddy, au vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutori wenhau uyu akaremara kumba kwake kuMount Pleasant mushure mekunge vamutsvetsva akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweye tsvina kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu remashonaland west vanoti vari kudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti vari kudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapiritsi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukariba Ropafadzo Mugumbate anoti vari kudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusu tuli mayangewa, sitango buo kutukoro. Saka sisa tu sisa kuti batiwa kuti saka sekuroro, oma early marriage, sijona oma problems, alisanga ni unwa mwa kazi, ati minge tina uki sisa tu sisa, alatu sanga ni wana omu zimba, oma waru konzi, sani waru mesaka, tunungo tpo shungo, titungo ite oma basa edu, sasa jesho kumanya uroro.
Mabasa alipuit kwa nisanga na uli sisa tu sisa, atendu wa wana sandu la titika.
Inini nye madara ndaka zoti, ayo madara kuya kwa tiri. Vana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu nayo like nezvima kuti tengera akanzwisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinana mazepi zvinana havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvimwe zvinhu asi vanoda mazepi kunyanya ndobva vatiti vanouya kwatiri voti approach vari kunzira yekuti pamari saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu tobva taona mudhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye ofichi hapana paanozoperera mukudanana neni andopedzesera asvika mukurara neni mukudii tobva tasvika kuzoita nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume saka ndo zvimwe zvatakadzidziswa nzaiwa iwo uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvaritsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzi ane echidiki mafoni ndo akonzeresa ende isusu tisu wacho tiri kutopa kuti mafoni titi atisvitse pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi unodana nemunhu pafacebook hautomuzivi hauite se but ndopatazidzisa kunzi aiwa enda pasocial media unogugla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru wesister to sister mudunhu remashonaland west Muzvari Olivia Modi vanoti vakasarudza vasikana nemadzimai emukariba sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatariswa izvo kuti mukariba district mune dambudziko remaschool dropouts machild marriages nemaearly pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawaya saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV kuderedza teenage pregnancies kuderedza maschool dropouts uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka culture iyoyo yavaizoripana nembudzi kana paine mwanasikana anenge aroorwa isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mentor anofanira kuripota. Saka mamento aisazoripota makesi akadaro nekuti inenge iri culture yenzvimbo iyoyo. Ndoma tambudziko atakambosangana nawo
asi mukupedzisira wakazindivako ikotama.
Sangano resister to sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki makumi maviri kwegore rose vachiita zvidzidzo makumi mana nezvishanu. Pari zvino vane mapoka makumi maviri. Zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinisi kuti vakwanise kuzviriritira. Ndakamirira Studio 7 kukariba, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCOVID-19 inonzi Omicron, havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei. Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCOVID-19 iyi. Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica, Centers for Disease Control, Amai Rochelle Walensky, vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndeve kuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vave kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana HIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura, zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana. Izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust, Amai Angeline Chiwetani, vanoti matambudziko osangana nevarapwi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiona mugore ra2030, tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa. Kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV, nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavazive pavamire, vanongoziva chete kudurikidza nekunge vatestwa. Saka kana matest kits kosina, kutaura kuti 95 hatigoni kuibata. Tabva ipapo 95 yechipiri iri kutarisa kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavave pamushonga. Kana mishonga yacho ichimboita mastockouts, ichimbonzi hakuna mishonga, chimbomirai mozodzoka after 2 weeks, chimboendai munotsvaka kwakati, izvozvo zvinototiratidza kuti hatigoni kuenda kunorichachi the next 95, because the moment yekuti mishonga hakuna, hatigoni kuvavarira kana kuti titi regatingoti tombofanira kupai maparaseti muchikavhiridza kushayika kwama ARVs, hazvitopindirani.
Vamwe vanorarama nehutachiona weHIV AIDS vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka.
Hakunetsa futi ndezvokuti izvo kana ukaona combination yemapirizi acho isiko vanongokutaura kuti enda unotenga. Havana basa kuziva kuti munhu uyu state yaanaye munhu anokwanisa here unotenga mapirizi kana kuti kwete. Taakuona kuti attention yataimbopuwa pakutanga tichitanga kuya mapiri mapirizi zvaungooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease, havachatipa attention yavaipa kubvira pakutanga paya.
Asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiona hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo nekuti anozokanganisa utano hwavo zvakanyanya.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kuti taurira kuti chipatara chakati ndashaya mushonga yakati, chipatara chakati ndashaya mushonga yakati. Vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafacility akanzi mushonga hapana, opangoita uten otodzokera.
VaBenjamin Majindu vekubudiriro varikuchema chema kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti hapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana siyana. Mimwe inenge isina kukwana, mumwe unenge asina kupuwa mishonga yake yakakwana, onzozoya kutora mawiki anotevera. Vamwe vanovhurikwawo chibhotoro vachipiwawo mishonga isina kwanisi mwedzi yakati wandei.
Amai Chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga, high blood pressure, asthma nemagomarara akasiyana siyana anogona kunge achivhiringa utano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama nehutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi, mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.1%, zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZifa neveSports and Recreation Commission kunonzi kwavakanganisa gadziro yemaWarriors yemakundano eAfcon 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunetsana pakati peZifa neSRC kuchiri kuenderera mberi, uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZifa basa. Nekune rimwe rutivi, Zifa mutsamba iri maoko eStudio 7 yakakwirawo kudare reAdministrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba muswa 15 zvita, asi izvi hazvichakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZifa neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi muswa 15 December, asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZifa neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zoro rekisimisi rapera, uyezve hapasina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon tobva tagarira ikoko, totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAfcon akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAfcon.
Takaendesa mazita evatambi 40 musi wa 15 November, iro rinova zuva ranga rakatarwa nekafu kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40, apo pachazosarudzwa 23 avo vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNomen Mapeza, uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAfcon Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tirikutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewa Mavhinga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.